Ndingada kukudzivisa mavhelasi kuti manyukunyuku ezimbabwe awedzerwa mushure mechana chedu chesi coventry chabva mukusuwina izvozvi mu200m backstroke yake yabva mukuswima akakwanisa kuqualifya kuenda kumasemifinals saka tatarisira kuti madekwana nhasi kumaaraund kuma10 kune dzinenge dzaakuma3 am kuzimbabwe tese achadzokazve akuswima ari mumasemifinals akwanisa iye kuita number 9 out of the overall 28 vatuhwina mumahits angaripo e200m backstroke.
Mungati imi zvizvarwa zvezimbabwe zviriko zviri kukwikwidza zviri kuti kwakamira sei?
Zvadzora manyukunyuku, zvadzora chivimbo chekuti tinogona kusvika chaipo chaipo patakatarisira tese senyika. Saka tiri kutarisira kuti zvaita izvi zvichapawo even vari kuteera mangwana vachanga vachipindawo mumakwikwi avo mangwana zvichavapawo manyukunyuku vakanga vaonawo zvaita nhasi tichizoona kuti manheru zvichange zvichibuda sei.
Kune mimwe mitambo ichange iripo here mangwana?
Hongu, mangwana tinenge tiine mitambo yakati wandei, not necessarily yakati wandei marvelous, asi kuti tine vatambi vairi vanenge vachikwikwidza mangwana kurowing. Ava mutsikana wedu anonzi McKinston Croft uyo akapinda musemifinal achikwikwidza musemifinal yecategory A inova ndiyo yacho ine mhenduru dzekuti tichaona kuti akakwanisa ipapo anogona kuzonoswima mufinal yecategory A zvekare. Toitawo chikomana Andy Peebles chataiti chiya chakakundawo musemifinal yacho chikabuda chiri pekutanga but chikomana ichi chichange chichikwikwidza chiri mumakwikwi ecategory C ifinal yana Andy Peebles nekuti vaakutonopedza. Besides that marvelous kunze kwaizvozvo mangwana hatinazve chimwe chatiri kutarisira kuti tinenge tiinacho nokuti vamhanyi vedu chai vachazotanga kumhanya musi wa13 August.
Tombotarisa chikwata chemamaiti warriors zvamira sei kwavari?
Chikwata chemamaiti warriors chiri kusimuka nhasi ndambotaura nacho mangwana vachinditi vachange vaakuairport vanosimuka nenguva dza6 kumazuva rovira anhasi vachitarisirwa kunge vachisvika kuHarare mangwana masikati. Uyewo kuno kwatiri kuRio tiri kutarisira kuti chisikana Camila Kruger nakosi wake Daryl Scow vari kudinge vachisimukawo nhasi vaakudzokera kwavanogara kuUK.